Nasi tanga tine chirongwa chekupemberera 16 days of activism. Asi taita yatinoti isu simbozyamu. Yatanga takaronga into my village. Ekuti ava vanotaura nyaya yakati, avotaura nyaya yakati. Nekuti nyaya dziri kubata madzimai dzakawanda dzinozokonzeresa mhizhonga mudzimba. Saka ndopa taita iyoyo kuti umu mune vakati mune vakati. Tanga tichiita kuti vamwe vanoona nezvemutemo, vamwe vanoona nezvemashandiro vemakanzuru, vamwe vanoona nezveutano, vamwe vanoona nezvetsika nemagariro nezvekuchinamata. Vamwe vanga vachionawo nezvekuti mamiriro ekunze akamira sei, anobata sei madzimai, anozokonzeresa mhirizhonga papi.
Tinoona kuti panga paine vanyarikani vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Panga pane vadare here uyezve vana mambo vekunzvimbo dzakasiyana siyana?
Hongu tanga tiine madzishe vanoti ivo Chief Chikwaka, Chief Mapanzure naChief Chirau. Tautora machief kubva kuma province yedu matatu kuti Mashonaland East, Mashonaland West neMidlands. Kozoitawo veparamenti tangatinawo vakawanda nemakomishina emagender commission nemedia commission tangatinawo futi vamiririri vacho.
Zvazvakakosha sei kuti vange vari pachiitiko chanhasi ichi?
Zvanga zvakakosha nekuti ndovanga vachiturirwa madambudziko nemadzimai. Sekuti madzishe ndovanotongawo kumatunhu, taita kuti zvisvikewo kumaruva kusingasvike zvakawanda. Asi kana madzishe aripo, kana vadzokera vachanotaurirawo kumadzishe nevagarisani vavo nevabati vematunhu avo.
Pane zvaturwa nhasi, zvii zvamungada kuona hurumende ichigadzirisa kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevanasikana nevanhukadzi ripere munyika?
Tikuda kuti kugadziriswe mutemo kunyanya-nyanya une wemachildren's rights, nekuti vana ndo vari kunyanya kushungurudzwa. Nana amai, tikagadzirisirwa mitemo neservice delivery nemutemo futi wehealth kuti kuzvipatara uku kuwanikwe mishonga, kurege kuti ane mari ndiye anorapwa asina anofira kumba. Koitazve kuti kunyaya yemvura, tine dambudziko remvura. Kungave kumaruva chaiko ezvino, nzizi zhinji hadzichasina mvura nenyaya yevanhu vari kuita chii, vari kukorokoza goridhe mumvura. Saka kumaruva futi vanhu vakuchema mvura. Saka ndo madambudziko atiruti ngaagadziriswe iwawo, kuti kunge kuine zvibhorani. Kana vachichera zvibhorani kumamisha, zvocherwa zvakawanda. Uyezve nyaya yezvikoro, tatiwo meministry of education ngavaone kuti zvikoro zvaenda pedyo nevana. Nokuti mwana musikana ari kufamba 13 kilometers kanenge kari kega kaduda kunodzidza, ipapo pakati pe 13 kilometers ndopavari kubhinyangurwa ipapo.